Vachivhura musangano wekuti ndezvipi zvingaitwe kuti nyika igare ine runyararo, uyo wange wakarongwa nesangano rinoshanda rakazvimiririra reNational Peace Trust, vamunangagwa vati nyaya yekugova zviwanikwa zvakaenzana, kugara zvakanaka nevavakidzani, kuwanisa vemabhizimisi mukana yekuita basa ravo pamwe nekudzivirira hori ndezvimwe zvinoita kuti nyika ive nerunyararo rusingaperi. Vamunangagwa vati vanoziva kuti nyika dzepasi rese dziri kukwezva vemabhizimisi, ndosaka vave kugadzirisa mitemo inokanganisa vemabhizimisi nechinangwa chekuti vamhanyire kuuya kuZimbabwe.
We are competing for capital with the rest of the world and capital will grow.
Tiri kukukidzana nedzimwe nyika kukwezva vemabhizimisi, uye vanhu ava vanoenda kwavanobatwa zvakanaka. Saka isuwo tiri kuda kuti kana vauya muno vafarewo.
Vati vemabhizimisi vakauya muZimbabwe, upfumi hwenyika hunokura sezvo nyika ine vanhu vakadzidza zvikuru muAfrica. Vatiwo runyararo rwakakosha zvikuru, vakati zviri kuitika kuIraq neSyria zvinoratidza zvinoitika munyika kana pasina runyararo. Asi mumwe muzvina bhizimisi uye vaimbovimeya veHarare vamuchade Masunda vati hapana chitsva pane zvataurwa navamunangagwa, uye hapana kana mumwe zvake muhurumende yeZimbabwe anoda kusandura zvinhu munyika. Vakati zviri kuitika munyika pari zvino hazvienderani nezvataurwa navamunangagwa. VaMasunda vati pari zvino makambani munyika ari kushungurudzwa nehurumende zvikuru sei nebazi rinoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema. Mukuru wesangano reNational Peace Trust Vatras Mamombe vati musangano uyu uri kupindwa nevakuru vakuru vehurumende vemasangano anoshanda akazvimirira kuchamhembe kweAfrica uchabuda nezvisungo zvinoita kuti nyika ive nerunyararo rusingaperi. Musangano uyu unopera mangwana.
Chii chinoda kuitwa kuti mumakore 10, mumakore 20, makore 35 anotevera tisapondane? Hatingomuki tisingapondane. Kune nyaya dzemaresources, tikatarisa chero nyaya yeminda iyi kugovanwa kwakaitwa vanhu minda, deni zvasina ku zvangoti rasikei vanhu vaipondana kudarika pavakaita apa. Asi basa rapera here rekugovana kwezvinhu here, kana kuti pane zvinoda kuitwa nhasi kuitira kuti mangwana tisazvogare pasi tichitanga kupondana futi?
Sachigaro weNational Peace Trust amai Sekai Holland vati runyararo rwakakosha munyika, uye sangano ravo rinoda kuti vanhu vose vagare murunyararo vachivhotera mapato avanoda. Vati Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kunyika yeBema iyo yakasandura hurumende zvisina mirizhonga nguva pfupi yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.